chikuru chanhasi chiri kuitika ndechekuti mastates ese ese mastates ari 50 vasarudzi vemunhu akanhongwa nevasarudzi zvesarudzi rapresident vanenge vachiverenga mavhoti ekupedzisira vachizovaita iwo certified ndovanonzi maelectors. Maelectors awa achaita certify mavhots kuti zveshuwa vaBiden vakawana mavhoti 306, vaTrump vakawana 232. Imwe neimwe state ichiti vaTrump ndo vakahwina state yedu kana iri state yakaita seFlorida neTexas. Vakahwina Biden vachitumirawo maelectors avo vachiti vaBiden vakahwina. Saka ndo zviri kuitwa namastates ese nhasi kuti vanotsigira zvakavhoterwa nevanhu. Under normal circumstances vanhu vazhinji hatitombozvizivi nokuti taingoti kana musi wapera maelections vana CNN nana CNBC nedzimwe radio television dzakadero dzataura kuti ahwina ndi Trump kana kuti ndi Biden. Vanenge angodaidzwa panhau idzodzo tatoziva kuti ndiye achahwina kusvika kwokupedzisira. Zvinokwa nhasi hazvichanyatsozikamwa nokuti vaTrump vanoti ivo panga pane kubira pamavhoti apa. Saka zvese zvakuitika kubva musi wekupera masarudzo nezvakuenda mberi kusvika musi wekuzogadzikwa president mutsva takuongorora totoona kuti inga pane zvibinge zvimwe zvingangoitika.
Nhasi kana ivava maelectors vawanikwa vachinyora zvavari kufunga zvinozoverengwa rini?
Zvinofanira kuverengwa musi wa 6 January gore ratichapinda iri. Vanoverenga vacho vanotogamuchira maenvelopes akaitiwa seal, vovhura maenvelope yava vachiverenga votenderana kuti sezvandataura pakutanga paya zvinofanira kupindirana nemavhoti akaitwa nevanhu. Asi nemhosi yai zvibinge zviripo apa takangotarirawo nemeso kuti vachaidza kukudubura zvakadiwa nevanhu zvakadiwa neruzhinji varipo here. Kana varipo vachatsigirwa nani mumba yematongerwo enyika? Kune vamwe vatosimudza musoro vana Jordan vekumarepublic vanoti havachatosimudza musoro kuti Biden haana kuhwina.